haisi shuga cheti nemtengo wa kwira zvakawanda across the board zvine mitengo yekukwira. I think zviri kunyanyokonzereswa nekukwira kwakaita mutengo wemafuta, svondo rapfuura nekukwirawo kuita zvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana zvinoshandiswa mukugadzira zvinhu zvakaita sana shuga. Saka idambudziko ratatarisana naro kwete kushuga chete but kune nezvimwe zvigadzirwa zvakasiyana siyana.
Dambudziko riri kusimudzwa nevakawanda, Dr. Chitambara, nderekuti mitengo yezvinhu iri kukwira asi mihoro iri kuramba iri pairi. Ichokwadi here?
Ichokwadi. Generally mihoro inotambirwa nevashandi haina kunyanya kukwira. Zvakudhimenda futi nemasectors. Of course makana masivu 7 vakatimbopiwa kakushening allowance ka about 400. But generally inflation yaita erode ma real incomes evanhu. Saka vanhu vatonyanya kuomerwa zvakanyanyisa nekuti mitengo iri kunyanya kukwira. Then mihoro pairi kukwira haisi kukwira nechikamu chinoenderana kukwira kwaita mitengo. Saka ndo pane dambudziko ipapa. Zimbabwe tatone one of the cheapest labor force muregion, not just muregion but even in the whole world.
Tinonzwawo vanotengesa mafuta vachiti mutengo wemafuta muzimbabwe ndo wakachipawo mudunhu. Munoti
ichokwadi, not only chete but even makaona tine magetsi atochipisisa muregion yese. Saka maprice distortions anyanya kuunzwa nemacontrols aripo uyewo zvakare nereintroduction yezimbabwe dollar yaunza maprice distortions kuzvinhu zvakaita senyaya yemafuta emotikari, nyaya yemitengo yeelectricity, even mitengo yezvinhu zvakaita sana chibage nezvimwe zvakadaro. Saka kune maprice distortions aripo ari kuafektawo zvakare mumafambisiro akanaka emabhizimusi. Then rimwe dambudziko uro zvakare riri kuita kuti mitengo inge ichikwira kushayikwa kwemagetsi kuri kuitika, kwekuti on average pazuva vanhu vari kuita 18 hours vasina magetsi. Vanoita zvemabhizimusi vakutoshandisa majenereta kuti vange vachikwanisa kuramba vari mubhizinesi.
Ko nyayewo yekushayikwa kwechingwa tiri kunzwawo vakawanda vari kuchema kuti hachisi kuwanikwa.
Chekutangisisa production yechingwa yaderera. Chechipiri mutengo wechingwa tambotaura nyaya yemadistortions iyoyo kuti zvaakuita kuti vanogadzira chingwa nenyaya yekuti mutengo wechingwa unokontrola nehurumende vasagadzire chakawandisa nekuti mamajinzi avo aerodwa zvakanyanyisa nekupira kwaita